Chete changa ndinoti ndamukoma Jonga kundipa mukana wakadai kuti taure nevana veZimbabwe ndichiti makadii kumativi mana enyika. Chinhu chechipiri chandau ndingotaura ndechekuti zviri mubumbiro remutemo weMDC, zviri mubumbiro remutemo wenyika kuti munhu ane kodzero dzake kujoina mapato aanoda kana kubuda mubato raasingade. Pachirungu mubumbiro redu renyika rinonzi Freedom of Disassociation, Freedom to Disassociate irimo. Saka tinoti makorokoti kune vaenda asi hazvinisi basa remusangano wedu weMDC kuti rienderere mberi. Handike kutanga vanhu vachibuda kuti kuzanupf vachiuyawo kwatiri. Iyozve vanhu vachibuda kwatiri vachienda kwavari. Iki chiitiko chinoitika mapolitical parties ese. Saka handi zvitsva zvekuti tingabva tarohwa nehana kana kukatyamara. Vane kodzero dzavo vanhu vavatotaiwa bye bye.
Asi zvinosiyewo papi musangano wenyu tichiona kuti mune muri muurongwa hwokuumba musangano asi uchinge uchiondomorwa nerimwe divi. Waita juzu ratizirai uku riri kurukwa uku riri kududunurwa.
Regai nditi mukoma mukatadza kuti vanhu vacho vari kunzi vaenda vanonzi vakorenzi shangirai havana kumbobvira vamboita kana chigaro musangano mukoma wavo achitori mupenyu. Saka handisi kuona juzu ratizirai apa nekuti havana kumbobvira vapinda kana mustructure. Inge ingori pati yaitungamirwa nemukoma wavo. Saka uchizoramba uchinyiotaura kuti inge iri nhengo yedu isii tisingambozivi kuti vangu vachivhotera kupi kana kunani kuti munobva kuti vhote yeZimbabwe isecret. Saka vaenda vasina zvigaro vana Collins ava aiwa tinoti aiwa ngavafambe zvakanaka. Saka juzi ratizirai handiroba ramuri kutaura rino tine richuzi ravo monzora riri kurukwa richibva rasungwa dambo dzichienderera mberi.
Totarisawo imi sebato mune vamwewo here vamuri kutambirawo vatsva vama musati mataurawo nezvavo vari kupindawo kana kujoina bato renyu vari kubvawo kune mamwe mapato kana vangava vamwe vatsva.
Politics dzemuZimbabwe munozava kuti dziri very dangerous nekuti mukataura kuti isu tinopikisa tikada kuti tizviite tinopane tinokonzera violence. Saka tina kuprotekta identity yevanhu vanotiwawo vanhu vanotijoina kana even makampeni dzedu mamwe atiukire nemaprogramu atiri kuchiita tiri kuita underground. Saka tina kuprotekta identity yevanhu vanotijoina. Hatipo tichingoti kudzira tichiita kunge unonzi kufarisa aiwa hatidi kunyanya kufesherwa nekuti MDC haina kufoma nhasi ende MDC haina kufoma haina kusika vanhu. MDC yakatota vanhu kubva kuZanu mukazvitasa nekuti patakatanga 1999 vazhinji vangu vari kuZanu. Saka handi zvitsva izvo kwatiri.